Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 21 June 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana matanhatu ane makumi manomwe nevaviri, 1672. Father Emmanuel Ribeiro vachachengetwa nhasi kuHeroes Acre. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana matanhatu ane makumi manomwe nevaviri, 1672, zvichitevera kufa kwevanhu vatanhatu nezuro. Vanhu zana rine makumi mashanu nemumwe, 151, vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana manomwe nezvitatu zvine makumi matanhatu nevashanu, 703,065. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana mana zvine makumi matatu nezvishanu zvine mazana matanhatu ane makumi matanhatu nevasere, 435,668. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi mana nechimwe zvine mazana manomwe ane makumi manomwe nevapfumbamwe, 41,779. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine zana nemakumi masere nevana, 37,184. Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida, avo vaimbotungamira chipatara chechitungwiza, vanoti vanhu vanofanira kungwarira kubatwa nechirwere ichi.
Nyaya yenhomba toda kutenda zvikuru kuti Zimbabwe yakava yedzimwe nyika dzokutanga muAfrica kuti vanhu vabayiwe nhomba vaccine iyo yeCOVID-19. Saka muchatoona kuti pamafigiri anenge achitarisirwa, kana yatingati mastatistics kana mapercentage ekuti vanhu vabayiwa zvichienzaniswa nevasina vakawanda zvakadii, muchaona kuti Zimbabwe itori yedzimwe nyika muAfrica itori pamusoro pamastatistics iwayo, kuratidza kuti chikamu chevanhu vari kubayiwa zvichienzaniswa nevasina chakati kwirirei.
Zvinoreva here kuti munhu akabayiwa nhomba iyi haazobatwe nechirwere ichi, Dr. Maid?
Nhomba pachayo kana munhu akabayiwa, zvinotarisirwa madhosi ose akakwana anobatsira kuti nyangwe munhu dzimwe nhamba achizobatira hake utachiona hweCOVID asi hauzosviki pakumurwarisa kana zvakanyanya, kana kuti aadhimitwe muhospitari, kana kuti afe nokuda kweutachiona hweCOVID. Ndo zvikuru zvinotarisirwa panhomba yeCOVID iyo kunenge vabayiwa. Ndosaka vanhu vachikurudzirwa kunzi vabayiwe.
Zvinomanikidzwa here kuti munhu abayiwe nhomba, Dr. Maida, tichitarisira kuti unogona kupenza upenyu hwavamwe vanhu munjodzi?
Hazvimanikidzwi asi zvinobatsira. Saka nyangwe pamatanho ari kutorwa ipapa pari kuramba pachikurudzirwa kunzi vanhu vabayiwe nhomba yeCOVID. Nyaya yekugara mumba, kana munhu akabayiwa nhomba yeCOVID hazvirei kuti haachakwanisi kubatira utachiona hweCOVID kana kukonzera kuti huparare huchibva paari huchienda pana vamwe. Ndosaka muchiona kuti zvinonzi nyangwe tabayiwa asi ngatirambe tichitora matanho aya ekudzivirira utachiona uku.
Ende api aya?
Akafanana nekupfeka mamaski, masocial distancing, kugeza maoko nemvura ine sipo nokusanitize maoko. Zvakakosha izvozvo uye kusangobata mhino, muromo namaziso nemaoko ediwa aya zvikuru anenge asina kugezwa. Saka zvakakosha izvozvo nyangwe paya panonzi ngatisangofamba nje zvisina tsarukano zvinoita kuti tigosangana navamwe vanhu. Tigo dzimwe nhambo tichitata tichibatira utachiona hweCovid kana kuparadzira. Saka zvakakosha izvozvo kuti vanhu vanzwisise kuti ndokubatsira kunoita nhomba yeCovid-19 iyoyo kana tikaibayo.
Asiwo Zimbabwe haikanganiswewo here Dr. Maida nekupararira zvakanyanya kuri kuitawo icho chirwere cheCovid-19 kuSouth Africa?
Muchaona kuti South Africa ndo nyika ine utacho ine vanhu vakabatwa vane utachona hweCovid vakawanda kudarika nyika dzose muAfrika, nyangwe nevakafa neutachona ihohu. Saka kana mafigiri evanobatwa neutachona pazuva kukwira kuSouth Africa, nyika dzose zvikuru dziri kuSouthern Africa vakufana kutokwidza kuchenjera kwavo. Kuti nokuda kwokuti mabhodha omu vanhu vagara vanokrosa mabhodha nepanzvimbo dzisingatarisirwi kana dzisina kutenderwa. Saka iyo nyaya yekucross border vanhu vachipindirana-pindirana, izvozvo zvinoita kuti pave nechenjedzo inotodiwa chaiyo. Uye tinototenda hurumende yeSouth Africa kuti yakatoisavo kuchenjedzo yayo pachinhano chepamusoro yavanoti phase 3 yekutarisira kuti zvinofanira kuitwa kudzivirira utachionawo kuti usabatira vanhu kana kupararira zviitike.
Zvinobatsira izvi?
Izvo zvinobatsira kuti nyangwe vaya vanonge vachicross border, nyangwe napama illegal crossing points, vatarisirwe kuti dzimwe nhambo vanenge vaine utachiona husiri kuvakuvadza kana kuti husingazokonzere kuti zvipararire nyangwe munyika yedu yeZimbabwe. Saka zvakakosha izvozvo kuti nyika dzose dzive nechenjedzo yekuti mafigiri vari kuonekwa vaine utachiona vari kubatwa nahwo pazuva ari kukwira. Saka zvakakosha kuti vese vanenge vachipinda munyika panzvimbo dzose dzakatarwa dzinotenderwa vatestiwe.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida, avo vaimbotungamira chipatara chechitungwiza, vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vane mukurumbira muZimbabwe, Father Emmanuel Ribeiro, vachachengetwa kuHeroes Acre mangwanani anhasi. Father Ribeiro, avo vaizivikanwa pamusoro pekuimba nekuimbisa semunyori uye nebasa ravakaita nevasungwa, vakashaya nemusi wechishanu muchipatara cheSt Anne's muHarare. Vanga vave nemakore 56. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaremekedza Father Ribeiro nekuvaita gamba renyika. Father Ribeiro vaive munyori uye vaiimba nekuimbisa. Munyori mukuru wesangano remakereke reZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vaudza Studio 7 kuti Father Ribeiro vanokodzera kuremekedzwa segamba renyika nekuti vakaita mabasa akawanda akabatsira nyika pamwe chete nevanhu vairwira rusununguko rwenyika.
Pane zvinhu zvina zvatinobona zvandinobona sekuti zvakakosha zvikuru kana tichirangarira baba Emmanuel Ribeiro, vanga vari mufundisi kuCatholic Church.
Pane zvavaitaura pamusoro pebasa ravo here?
Tinoziva kuti vanga vari chaplain kuma prisons, saka ndivo vaidlidzana nevasungwa vakawanda. Nenyaya yekuti yanga iri nguva yehondo, vasungwa vakawanda vavaidlidzana navo vanhu vaita zvematongo egwenyika. Saka vakaziva zvikuru nyaya yemafambiro epolitics yenyika, vakasatora neutral position. Vakatora nyaya yepolitics yenyika seresponsibility yavo kunyangwe vanga vari chaplain vachishandira hurumende yeudzi udzvanyiriri ivo vanga vachiona kuti vanokwanisa kuita kushandisa chinzvimbo chavanga vanacho chokuita chaplain kubatsira vanhu vanga vari vagwi verusununguko kuti upenyu hwavo huchengeteke. Saka ndechimwe chezvinhu chakakosha chatinobona pana Father Ribeiro.
Chii chavakakuudzai pamusoro pezvekuimba kwavo?
Baba Ribeiro vanozikamwa hongu semunhu aiita zvekuimba nekuimbisa. Pandakaita nhoroondo navo mavhiki apfuura aya ndisati tatomboziva kuti vacharasika, vakandiudza kuti history yavo yezvokuimbisa nekuimba yakatanga vachizviita pamwe chete nevamwe vaimbisi vemamwe makereke, tingati kuda ecumenical platform. Saka chimwe chatinoziva pamusoro pababa Ribeiro ndechekuti he was very ecumenical. Vaifarira kubata mukati memibatanidzwa yemakereke vasingatarisisi zvikuru kuti ivo katorike. Saka vanongoita zvavo zvechikatorika, vaifarira kushanda across my denominations.
Mataura nezvebasa ravaiita raivasanganisa nevairwira rusununguko, vange vane ruzivo rwakadini munyaya yezvakaitika nezviri kuitika muZimbabwe?
Baba Ribeiro vanga vari denhe roruzivo. Imwe nyaya yeeji, but imwewo nyaya yekuti munhu angari achicherechedza zvikuru kana kuti aiva observant. Pavakanditora vakatenderera neni kuHighfields, ameno kuti takaona dzimba dzinosvika kuda kuma30 koko dzavanhu vavaiziva kuti apa paigara nhingi, apa paigara nhingi. Vaiziva pamba paigara Nkomo, paigara Mugabe, paigara Takawira, paigara vanhu vakawanda, vana Shamiarira, vanani vakawanda vaiita zvematenge gwenyika. Vaindiudzaiwo kuti ndaivabvunza kuti zvino zvinhu zvese izvi makazvinyora pasi here? Vakati haano, tichazvinyora. Tichitotaura tiseka tichiti zvino vanhu vezera renyu pamunoramba muchikura, zvimwe munenge muchikangamwa, zvimwe zvinopedzera zvarasika, tisingatozivi kuti taitotaura nyaya yekuti zvimwe zvinhu zvachona zvinogona kunge zvisipo. Nyaya imwe yakakosha zvikuru yavaitaura nezvayo ndeyekuti nenyaya yekuva prison chaplain, vana vanhu vavanoziva kuti vakaexecutiwa vanga vatongegwa rufu. Saka vamwe vachona vaitoshuvira kuti vagoona vabereki vevana ivavo kana kuti mhuri dzevana ivavo vamwe vakaexecutiwa nguva iyoyo, vasingazivi kuti zvii zvakanyatsokuitika pakafa vana ivavo. Saka ruzivo gwavanga vana gogwevanhu nevatungamiri vezvematonge gwenyika munguva yehondo gwanga gwakakura chaizvo. Asi zvino vainda noruzivo gumwe gwakawanda, asi tinongovimba kuti zvimwe zvishoma zvavainyora pasi zvinogona kushandiswa kuti vanhu vaite vagone kunyora nhoroondo yenyika neuchenjeri hwo hwavanawo.
Munyori mukuru wesangano remakereke reZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vange vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mapurisa ekanzuru yeHarare akabatana nemapurisa eZimbabwe Republic Police ari kuenderera mberi achiputsa zvivakwa zvavari kuti zvakavakwa zvisiri pamutemo mumusha unogara vazhinji weMbare. Izvi zvasiya vakawanda vasina pekugara kana pekutengesera kuti vawane kurarama. Vanhu vakawanda vemumusha umu vataura neStudio 7 vanoti havasisina kana pekutangira zvekuti vave kutokumbira masangano anopa rubatsiro kuti vave pewo rubatsiro rwepekugara nezvekudya. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mudunhu reHarare nenzvimbo dzakapoteredza vaudza Studio 7 kuti pari zvino havasi kutaura nevatori venhau uye vachakwanisa kuita izvi kana dare remakurukota ravanoti ndiro rakatora chisungo chekuchenesa maguta ragara nemusi wechipiri. Asi mutungamiri werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa, Revenders Initiative for Social Transformation, vaSamuel Wadzai, vati vachaendesa vamuguti kumatare vachiti vari kuzvidza mutongo wedare repamusoro wakati kupwanywa kwezvivakwa kumbomira sezvo kwakaitwa zvisiri pamutemo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vawadzai.
Ya tinotsoropodza nekushora zviri kuramba chiitwa neSito Farare nehurumende zvekuputsa mamakets emainformal traders kumbare. Tiri kuona vari kukondinya vanhu vanga vasiri kutobvumirwa kuenda kumbare, angori mapurisa ega ega vachidzivisa matraders kuti aende kundoshanda.
Nechikonzero chei?
Nokuti vari kuda kuwana kuparadza midziyo pasina vanhu. Saka tinozvishora izvi isu seboka revhiseti. Tinokurudzira hurumende kuti irespekte bumbiro redu remutemo kuparadza upenyu hwevanhu nemidziyo yevanhu, zvinhu zvinorambidzwa nebumbiro redu remutemo. Saka isusu seboka revhiseti tiri kukurudzira hurumende kuti dai yamisa chirongwa ichi, nokuti zvakarambidzwa nemitemo, zvakarambidzwa nehigh court kuti vasaputsa midziyo yevanhu.
Saka sesangano rinomiririra vanotengesa mugwagwa, zvii zvamuri kuitawo?
Isusu seboka tiri kutarisawo maitiro avari kuita, tiri kuzviendesawo kumberi kuti tindosuwa vamuguti, nokuti ndo vari kupamberi pokukurudzira zviri kuitika izvi. Tichavasungisa nemakotsi nokuti upenyu hwevanhu ndo hwavari kuparadza nemaitiro avari kuita. Saka yesu vasera vachiita maputsiro iwayo avari kuita zvavakangoita nezuro, nanhasi vari kungozviita mapurisa ega ega kumbare izvizvi.
Mutungamiri werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social Transformation vaSamuel Wadzai vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Zuro Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva revapoteri kana kuti World Refugee Day, apo United Nations iri kuchema-chema nekuwedzera kwehuwandu hwevanhu vari kumanikidzwa kusiya misha yavo vachienda muupoteri. Zuva iri raimbonzi Africa Refugee Day rakatanga kucherechedzwa musi wa20 Chikumi 2001 senzira yokucherechedzawo makore makumi matatu United Nations yaita musangano mukuru wevapoteri kana kuti World Refugee Day muna 1951. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi mune zveupoteri vaNorman Pinduka vaudza Studio 7 kuti Africa Union, SADC nemamwe masangano vanofanira kugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika muAfrica kuti vakawanda vasagume vave muupoteri.
Nema bodies akaita sana African Union ngavazame nepavanokwanisa napo kuti vatanyarara panyaya yakaoma kudai, because manumbers aya acharamba achiwedzera.
Muzvinafundo Donald Chimanikire vati inoinguva yakaoma kune vanoda kuenda muupoteri nekuti zvinonetsa nekuda kwekuparira kuri kuita chirwere cheCOVID-19.
Iye zvino zvaakunetsa kuti munhu unzi waRefugee, because kwese kwaiendwa nevanhu vari kutiza hakuchaita futi. Africa inofanira kutogadzira zvinhu zvayo.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Africa vaLibert Mapranga vati vanhu vari kutiza urombo munyika vanofanirawo kutorwa sevapoteri, vakati nyaya dzezveupfumi dzinoda kugadziriswa.
Nhasi zuva redu revapoteri, asi hatisi kunyatsokufara chaizvo nekuda kwekuoma kwakaita zvinhu zvowadikana uchinge uchirarama kunze kwenyika isiri yako yekuberekerwa. Situation iri kuZimbabwe ndiyo yatifosa kuti tirambe tichiita zveupoteri.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara vaudzawo Studio 7 kuti nyaya dzeupfumi dzinoda kugadziriswa.
Nevazhinji wedu maZimbabwe ari kunze kwenyika ari mudiaspora kaenda ikoko mushure mekunge ikonomi yedu ya msangala na matambuziko nguwea kufura hii. Zaka kusha kuti urumende kure mberine kuhisa mareforms anoita kuti ufumu wenyika ugazi kani ikonomi kwanise kreata mabasa.
Kunyange zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupotera kunyika dzakaita seBotswana neSouth Africa. Zimbabwe iri kuchengetawo zvizvarwa zvedzimwe nyika kutongogara refugee camp kuchipinge. Vachitaura neStudio 7 nezvezuva revapoteri, munyori mukuru mubazi rezvemagariro evanhu vaSimon Masanga vatiwo Zimbabwe ine vapoteri vari munyika vanosvika zviuru gumi nezvishanu.
Currently, Zimbabwe is host to
Parizvino Zimbabwe ine vapoteri vanodarika 15,000 vazhinji vachibva kunyika dzakadai seEritrea, Ethiopia, DRC, pamwe neGambia nedzimwe nyika.
And we also have refugees from as far afield as Gambia.
Vamasanga vati havo zvizvarwa zveZimbabwe zvakaenda kunotsvaga maforo manyoro azvibatwe sevapoteri. Asi vatiwo hurumende yakaisa mutemo wekubatsira vanoshanda kunza ava kana kuti labor migration policy. Mumashoko kuvatori venhau, mutungamiriri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vati vanocherechedza zuva iri vachiti vakazvipira kubatsira vapoteri nechikafu uye kuita hurukuro dzekupedza hondo pasi rose. Sangano reUnited Nations High Commissioner for Refugees rinoti pasi pose vanhu vanosvika mamiriyoni makumi masere nemaviri nechidimbu vairarama muupoteri pakapera gore ra2020 nekuda kwekusagadzikana munyika dzavo. UNHCR inotiwo vakawanda vevapotera ava vari kubva kunyika shanu dzinoti Syrian Arab Republic, Venezuela, Afghanistan, South Sudan neMyanmar. UNHCR inotiwo nyika yeTurkey ndiyo iri kuchengeta vapoteri vakawanda ichiteverwa neColombia. Zuva revapoteri rinocherechedzwa musi wa2010 gore rega rega. Mukuru weUNHCR kana kuti Assistant High Commissioner Amai Gillian Triggs vaudza Studio 7 kuti pane vari muupoteri ava pane zviuru makumana nevasere kubva muzana kana kuti 48% vana kana kuti ndeve chidiki. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. ZBC News Online inoti sangano resadak richaita musangano wevatungamiri venyika dzemugungano iri kuswera mangwana chitatu chivabvu 23 mumaputo kuMozambique kuita hurukuro pamusoro pekudzidzana nezvekubudirira. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kwakadii koko pastudio 7 ipapo tapindawo. Kunoku munongoziva tichambotaure itongo kumhoresa ikoko kunoku kutindagotaura kuti kudii munongozviziva zvakatooma, but tongotaura ndokuchema panya yebhora, pabhora chete ndoba ndokuda kunyanya pabhora apo zvatongirwa nekeps wakomana ndorwadziva nemakepula green machine kepula kepula, but one yakungodraw kungodraw makepe kepe chaiza mufaro makepe kepe goreriya vakazodai vakazodai zviripi aivaitimu yangu kabatikana vakabhaiza manje totsama ndipo munozoona kuti mafanzi dai kurunzi tiri kuwokera bhorero takaungana wozoda rikuita noisi wozi amadraw zvinobetserei anana dhaina vakuenda pamberi pedu izanana dhaina dhaina anana dhaina mosi vakutitungamira zvipike zvozvo anana dhaina mosi ndokuparadza kusara vasipo, but unoona zvinhu zvakuita nekepsi zvozondirwadza ndipo munozoona hangu inini ana mukomaka wozoona ndosaka uchizoona umwe wanhu munyika muno wasingasapoti kana bhora munyika mao vachidadze kunzo kwanenge vachiziva munomuzinhu zvacho vanga vachinozorwadziswa. Aiwa ngavachinjebhora keps ngaichinjebhora panyaya yebhora ndachema pabhora keps aiwa ngaimbodamburika zvanoi kamukombe kechibukika ndokaida kunetseka nako
maswera sei pastudio 7. Inini ndinokurudzira vamwe vese vana vezimbabwe munyika nekunze kuti veduwe chirwere chinonzi COVID-19 ndechechokwadi. Zvokwadi chirwere chichiriko ndiri kutaura ndiri kuno kuBotswana kuJohannesburg. Ndine mukoma hama yangu akashaya nezuro Tuesday makuseni nechirwere cheCOVID-19. Anga asingaendi kuchipatara, saka anga achiedza kuzvibatsira ari kumba ko. Unenge uchizivei, unenge uchingoti pamwe furu yamazuva neiyoyi. Zvino nekudaro wakaedza kudii kushandisa chizvino nezvino, nichimutishandisawo chino. Zvekungotiwo unenge uchingoti pamwe akashandisa fixi akafukira akaita sei, but kutaura kudai so anotori munzira kuenda kumusha kunoradzikwa. Tarwadziwa, tabatikana zvikuru.
Mukoma Blessing, mukoma Wande, mese ikoko nevatakangana muri raiti here varume? Tikuzirewo vanhu veZimbabwe vakomana zvavari kutaura izvi hatizvidi izvi zvekuti vanopromisa vanhu kuti kuno kuibro 3 raiti kurwisana. Kwete, isusu hatina kuuya kuzorwa munomu, takauya kuzopotera tozosvaga cheuviri chevana vedu. Kwete kupromisana nevanhu vane nyika yavo, kwete. Iweshamwari wakataura izvozvo, regera zvinhu zvakadaro izvi. Munomu tiri varanda munomu, ari kutaura neCrispin Love, ndinobva paGoko apa ndichitiwo kumusha muri raiti here nevana vangu, vana Chipo nevamwe, vana Senzeni, vanani vese nevandakanganwa. Siyanai nezvinhu zvamuri kutaura varume izvi, hazvina kunaka. Ndatenda, ndini Ben Crispin.
Mamukafe apo vashamari Studio 7 vakabata tsamba yangu. Ndi Evidence Chishure paCape Town, Stellenbosch-Bandini. No, ya Douglas Monzora. Muri kutamba nemumatopi pasina mvura. Kutamba zvakane nguva yake. Zvirakadaka zvamakudiwa kadii. Wendono, haiwini. Haiwini, ari kutamba nenguva. Uri kuda kutiratidza kuti ongari mupanduka oredi kare kubva kare. So tinoti vanhu veshandigo ngatishingei. Nguva yatakutosvika ukinhasi takusvika.
Vakuru veStudio 7. Ndinokumhoresa nemufaro mose andinotsaura ndokumhoresa nemufaro. Zvinonetsa kuti ukaona baba kana vakutora zvinhu zvepa next door vakuzivisa mumba mavo, zvinonetsa izvozvo. Ndokutokanganisa ikoko nokuti izvozvizvi mupresidendi wedu vaMnangagwa unoona vakutora mucheme kuSouth Africa vakuisa kuZimbabwe. Sei vasikatambirisi vana vasina nababa? Sei vasikatambirisi nherera? Vanozvitadza sei? But mucheme dzimwe dzemuno muSouth Africa vanodzitora. Ndokutokanganisa ikoko, ndokutotara kwacho kutoti ndinotechi ndobva pachipinga. Ndonzvimatira kureva noti atiti Munangagwa zvese ari kutadza. Aiwa, pane pamwe pacho pavanovachigona, but zvizhinji zvacho vanenge vachitozvitadza. Saka ngavambopowo vachamisa, vambobatwa chigaro chingwa chidiki diki.
Makadi henyu vana mukoma Blessing Zulu. Ko ndine mubvunzo, sei hurumende ichikomplena kuti uwandu hweCOVID-19 hukuwanda? Vasikona here vamwe vanhu vari kukonzeresa vari kuadyisa mari? Nokuda kwemari vari kurega vanhu vavo vachikonzeresa COVID-19, vachibuda mota pakati pemastreets vanhu votsimbirirana vachidaona pangana zvikonzeresa COVID-19. Ngavakoshese utano hwevanhu kwete kukoshesa mari yemunhu. Ndatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine 1,672. Father Emmanuel Ribeiro vachachengetwa kuHeroes Acre mangwanani anhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare Maneru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.